Zimwe nyanzvimo nezveupfumi dzinoti mari inotumirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika yakakosha zvikuru sezvo ichibatsira mukuchengeta mhuri dzavo uyewo mukusimudzira mabhizimusi kuburikidza nekutenga kunozoitwa nemari idzi muzvitoro. Asi vamwe vanoti kunyange hazvo yakakosha mari iyi haisi kukwanisa kusimudzira nyika kuburikidza nezvivakwa zvinosanganisira madhamu, migwagwa nemakambani matsva. Svondo rapera, gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakazivisa kuti nyika yakawana mari inoita $1.66 billion yemadhora ekuamerica kubva kuzvizvarwa zvayo zviri kunze. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vanoti mari iyi inokosha zvikuru sezvo ichibatsira kuyamura dzimhuri pamwe chete nekuwanisa nyika mari yekunze kana kuti liquid cash.
Maremittances, mari dzinotumirwa nevana veZimbabwe idzodzo dzinotokosha kuvakurudza nyika, dzinoderedza urombo mumhuri dzakawanda. Vamwe vari kutoita mabhizinesi nemari dzemaremittances idzodzo, saka munotoona kuti izvozvo zvinowandudza upfumi hwenyika.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe avo vanoti
chinokosha pamari iyoyi ndechekuti mari iyi iri kuuya kutsigira upenyu nemararamiro evana veZimbabwe emhuri kumusha. Ndo mari yacho yakavandisisa iri kudzoka kunoku. Saka zvinokosha kuti mari iyoyi izoongororwe zvakare kuti pamari yese yakawanikwa iyi iri kuenda kundotsigira kurarama kwemhuri. Imari iyi iri kuenda kumabhizinisi. Imari iyi zvinozotipangidza izvozvo kuti mari iyi saka kana yauya yakadaro iri kushandiswa sei, ichizobatsira sei kubudirira kweupfumi hwenyika.
Asi muzvinabhizimusi vabusisa mwoyo vanoti kunyange hazvo mari idzi dzakakosha zvikuru, zvakakosha kuti paonekwe kuti vari kunze ava vangaitawo sei kuti mari dzavo dzipindewo mukusimudzira nyika kuburikidza nezvivakwa sezvavanoti zviri kuitika kune dzimwe nyika dzakaita seEthiopia.
Isusu tanga tichitidai mari iyi ichiuya ichivaka zvinhu zvihombe munyika zvakafanana nemigwagwa nemabhiriji nezvimwe zvakadaro nezvimwe zvivako zvinovakiwa, zvinoita kuti nyika inyatsobudirira zvakanakisisa nekuti basa rekuita kuti Zimbabwe iendere mberi riitwe rakareruka. Nekuti isusu muno muZimbabwe mari yachona ishoma, zvanga zviri nani zvakakodzera kuti mari iyoyo kana ichiuya ishande mumabasa ekuvaka zvinhu zvihombe kwete kungotenga zvekutya. Ndo zvatanga takatarisira kuti zvinogoneka here. Ishoma inopinda muhomwe yehurumende kana takatarisa senge VAT inenge iri 15%.
Mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vanotiwo
mari iri kubva mhiri kwemakungwa yakakosha zvikuru chaizvo nekuti chinodikanwa iconsumption anyway mukurarama kwedu meupenyu. Hurumende inofanira kuwanikwa ichiwana mari mukukolekta revenue yetax yavataura iyo. Haisi tax inobva chete kudiaspora asi muproduction inoitwa mungave mumamines, mungave mumaindustries and then mungave mumaimports ari kuya munyika. Saka revenue collection is important for the government of Zimbabwe in terms of tax and other tariffs and so on.
Mari yakawanikwa gore rapera yakakwira nezvikamu 16 kubva muzana kubva pamari yakatumirwa muna 2021 iyo yakasvika paUS $1.43 billion. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zviri kukurudzirawo kuti dai zvapiwa mukana wokuti zvinge zvichivhota zviri munyika dzazvigere sezvo hurumende iri kubatsirwawo nemari yazviri kutumira.